Ita ola hama zangu, tadzoka, ndinomgamuchirai muchirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection, ndilami, ndinemi, iniwenyu, Mike Hove. Namhlanje, today is Tuesday, the 26th of March, 2019. Zuluka ndaba, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe Muhle, welcome. Munechirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove, lamhlanje is Tuesday, the 26th of March, 2019. Welcome to our youth forum, Zimbabwe Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth related. Asinasi Muchirongwa, today on our program, we continue with our coverage on a cyclone that has, devastated the eastern region of Zimbabwe. Kuchimani mani uko, kuchipinge uko, kumanikaland. Zvinazvo nakumira zvakanaka. Tropical cyclone Idai akasvika akaita madiro aGeorgina akakanganisa upenyu wevanhu vakawanda uko kumanikaland. Tropical cyclone is the topic of tonight. We're talking about the after effects of tropical cyclone. The cyclone which hit Zimbabwean borders on the 15th of March 2019 has thus far, according to the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting, taken 172 lives, 99 of which have been buried thus far, and 327 have been reported missing. However, on the other hand, organizations such as the United Nations have issued reports that are, of course, don't collaborate with what government is saying, and thus far they are saying that a total of 259 have been dead thus far in Zimbabwe, and of course in Malawi 56. Nonetheless, as we speak, the United Nations reports that over 1.7 million people have been affected by Cyclone Idai. This is of course across three nations: Mozambique, Malawi, and of course nyika yedu yatofarira zvikuru, nyika yedu yeZimbabwe. So Zimbabwe Muhle, what's your take on tropical Cyclone Idai? Secondly, do you think the Zimbabwean government is doing everything in their power to assist the victims of tropical Cyclone Idai? Tell us what you think. +1202619207. That's the number to call in the studio. However, pa WhatsApp tiripo pa +1202465031 8 iripo ipapo pazasi apo kana muchitiona pa Facebook. Tiri kutevenyura zvekare pamasaisai anoti 909 medium wave, short wave, uyezve tiripo pa 4930, njalo ku 6065 and 15460 kilohertz. Abafisa kusibukela ku internet sikona on our three web pages: www.voashona.com, www.voandebele.com, sikona njalo ku www.voazimbabwe.com. However, for our Facebook fanatics, in Sandugu Shokti, we are broadcasting on our three Facebook pages. Sikona Emma Kasine Tramata to VOA Shona, Sikona Njalogu VOA Studio 7, Sikona Njalogu VOA Ndebele. So, abafisungena uhlelo, if you're on Facebook, please put your comments, put your numbers so that we can call you. Fagana mahats, share the program. Lingene lani uhlelo, join us tonight, Zimbabwe Muhle. Once again, welcome. Ngalifisa ukuxoxisana nami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. That's my username. So Zimbabwe Muhle, pindai mchirongwa. Let's all join. And coming up next, we're giving you our social media stats. Check us out.
Hey, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1202465-0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMyke3. Hey,
Nansi ngoma yeka DJ Skiva uti imali yeqolo. Shout out to DJ Skiva for letting us use his song. Ngishilo ngathi at Big Mike 3. That's my Twitter and Instagram handles. If you're looking to chat with me, go to Skona on our 3 Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele njalo ku VOA Studio 7. Ukutona ujunju. Ato tanga kufaya kushona vanu. Arukuto kanda manaya na manamba. Ngibona kukasile tu ele VOA Ndebele. Gulo umnumza na umlala zilaya. Usefagili nombolo zake. So we're looking forward ugu kukli sana. Lamni, kodwa sulukandaba earlier on I mentioned ukuthi we have a big thing that has devastated abantu ngale eManikaland. Nangu tropical cyclone Idai got the devastated impilo zabantu abaningi. So far uhulumende ushilo wathi as we speak abantu abayi 172 have passed on. But uphinde washo ukuthi 99 have been buried thus far and 327 have been reported missing. This is information that I got off their Twitter page. So if you want to check them out on Twitter and you'll get up-to-date information as to what's going on the ground. However, Zimbabwe Muthi, when something tragic like this happens, eneng labantu, a lot of people are devastated, a lot of people are affected and scarred mentally by what happens by a tropical cyclone. A lot of people have lost families, a lot of people have lost property, a lot of people have lost investments. But to help me tackle tonight's program, we have one of the doctors who launched a program that is targeted towards helping abantu ngale eManikaland. Welcome, joining me in program today, live via phone from in Zimbabwe is Dr. Fazana Naim. She's a resident psychologist at Parinyatwa Hospital and she's the one who's heading one of the programs that are looking towards helping abantu ngale eManikaland. Doc, welcome to our program tonight.
Thank you, Michael. Good evening, everyone.
So, Doc, tragic thing happened in Manikaland, tropical cyclone Idai. Came and wiped out a lot of people, killed a lot, damaged a lot of property. However, fortunately, there's people like you who are there to help people with the aftermath of what's happening. My first question to you, I guess, is could you tell us more about your counseling program that you guys are looking to kick off in Manikaland?
Okay. Mike, we are doing a lot of awareness programs to Crisis Support Center, which is based at Parinyatwa Hospital. And next, and with collaboration with the Zimbabwe Psychological Association, we are having a group of volunteers. Mm-hmm. We have about 50 volunteers there in that group mm-hmm. who are assisting us in different ways. Last week, we have access to Roman Catholic Church, where we went to see St. Charles Lavanga Secondary School boys. Mm-hmm. And we observed most of them was having acute stress disorder. Mm-hmm. We also did some screening and provide them some, you know, first aid, psychological first aid to all, you know, people, victims who were present there. Mm-hmm. So we are helping them from crisis support centers. Some of them are actually walking because that's a free and we offer services for free for everyone. Mm-hmm. So we have some who was affected. They also come in. And we also sent a team to the Roman Catholic Church. Mm-hmm. So, and we had quite a number of people who was affected there, and we provide them help.
Now, what have you seen as though you guys are on the ground? What is your assessment on things that are happening in Manikaland? What kind of impact have people faced?
Okay. Right now, we can't say it's a post-traumatic stress disorder because for that, the duration should be 3 months to 6 months. Mm-hmm. We can say basically there is a lot of emotional distress mm-hmm. because of the trauma, even if some of them lost their family member or not. Mm-hmm. I will just give an example. Suppose with this cyclone, if nothing is affected, you did not lose any family member, but still when as a school children, what we observe, that when they will go back, they will not find everything same. Mm-hmm. So that is also a big trauma. So we can't say we cannot diagnose at the moment. What we can see, most of the people are having lots of emotional distress, acute stress disorder. We are doing grief therapy, bereavement counseling to them. Mm-hmm. Some of them also have developed like flashbacks.
Mm-hmm. Now,
about, So it's very early to diagnose, mm-hmm. actually. but we can see a lot of stress-related issues.
Mm-hmm. Now, one of the schools that was mainly affected is St. Charles Luanga Secondary School.
Yes.
When our reporter reported, she mentioned that that is one of the places whereby you guys are looking to work from. Are you guys looking towards opening the program itself to all residents of Manicaland that were affected by Cyclone Idai, or is it specifically for people who are parents, teachers, and students who belong to the St. Charles Luanga family?
Actually, on Saturday, we have seen some students with the parents, even people who are working in crisis support centers. Some parents are coming with their kids, you know, for so it's not only for the students. The oversights are open for everyone, like even family member, any friend, anyone who is affected, they are welcome to come. I'd like to mention, if someone wants like registration as a volunteer, they can contact ZPA, Zimbabwe Psychological Association, and we are actually have right now we have 50 volunteers who are working with us. But even if someone is willing, they can also join our team.
Now, Doc, tell me something. Is there a set duration as to how long these this program is going to run for?
Okay, it's very early to actually mention that. It all depends that how severely affected, you know, these traumas affect the victims. So, as I told you, it will be very early if I say that this is the diagnosis. But, of course, it really affected different individuals differently. Some people, after stress, they can, you know, take longer to heal. And some, it's very easy for them to deal with their personal and emotional issues. So it's very, I will say we will continue it for 6 months or 1 year, because it all depends upon, you know, how the victims are reacting for the therapy. But what we did, we actually have three categories. Here we put acute, moderate, and chronic cases. So, of course, for acute, we might continue only 2-3 sessions, like after once, like 2 or 3 follow-up sessions. And if they are doing well with their life, we might not continue. But definitely for chronic cases, 6 months to 1 year, we need to have definitely follow-up with them.
Okay, well, Doc, I guess my last question to you is, when operating within Manicaland, are you able to walk us through the process as to, how, well, from starting base, you mentioned that you started seeing people on Saturday. How will it work through from here forth? How do people get a hold of you guys? And how is the process going to, a procedure going to work going forward?
Okay, through your platform, I would like to tell people that if they can observe, and anyone who thinks they need counseling, we are having a crisis support center, which is based at MX Psychiatric Unit. We do not charge anything. Our services are for free. All volunteers are also present there. I am leading this team. So anyone is, you know, free to come. And then we also have plans for near future to visit Chimanimani and Chipinge and Mutare affected areas and provide our services. But only we are having some, you know, financial difficulties, lack of funding to send our volunteer team. But our volunteers are actually very much motivated to go there. So once it is sorted out, we will definitely send our teams also in that area. But right now we are working from Harare.
Okay. Well, Doc, thank you so much for joining us on our program today. We really, really appreciate it.
Okay, thank you very much. Thank you.
All right. Dr. Fazan Naim. Yena, she is the resident psychologist ngale Parinyatwa Hospital e Harare. Yena u Doc ngumunye ozabe. She's heading olunye uhlelo olulenjongo yokusiza abantu who have been affected by Cyclone Idai ngendlela ezijeneyo, ikakhulukazi, you know, nxa umuntu has gone through such a traumatic event, eningi labantu face so many challenges emotionally, mentally, ngenxa yokuthi eningi labantu have lost a lot of property, abanye sebelahlekelwe isihlobo ngezi izinto ezishiyeneyo. So yena udoc bayasho ukuthi bona they're setting up a center ngale eManicaland lapho bazabe besiza abantu in Manicaland bebanikeza i-counseling. Ngiphinde ngambuza ngathi kuzathatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu feel like they're in a better position empilweni, or how long is this program going to last? Uphinde washo ukuthi hayi, ngombono wakhe ubona ngani njengoba kulama division ayi 3 in the program, ushilo wathi abo acute ngezinto ezishiyeneyo. Uhlelo lolu should last between six months to 1 year. Lapho bazave, and then from there they will measure ukuthi okay, lo muntu babona ngani, I they're now feeling okay or not. If you're not feeling okay, of course, uzaqhubekela phambili ngohlelo. Zulukandaba lithini ngodouble khona eGoodwin +12026192077 asambe nemakhasini ethu amathathu kuStudio 7 kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho. Usungani Chisina aruthi greetings. William Shabaya aruthi watching from Afghanistan. Leon Bosha aruthi greetings. Progress uthi greetings. Priscilla uthi hello, sawona Priscilla makadi yenyu. Baba Junior uthi aid is being zanified putting lives, women and children at risk. Uchipo Magaya uthi hello, sawona Chipo makadi yenyu. My Magaya esibusisi womoyo saying greetings watching from Pretoria. So ngiyezwa njalo ukuthi my second guest, who is a teacher at St. Charles Luanga Secondary School, is on our show. Joining us live via telephone is Mr. Lennon Chizaza. Ba Chizaza, mapinda mchirongwa magadi yenyu baba. Aiwa, trukufara. Asi tutanga tishitine matambudziko kwa baba. Zwaka itika uku kumanika len kwa muri. Zino chikisa.
Aiwa, kao niko.
Sezo muri ipo ipapo pa ground and you're based in Chimanimani. Ndauti Chimanimani, kumanika len. Are you able to walk us through what happened? Muswa 16 apo vanu waka wanda waka muka wachungu wachisangana ne dutumpengwe.
Muswa 16 otachala apendo kwa kana ya tako kata ngongo na ya mvura yangaika wanda maskati mswe Friday. Then around 7 intensity mvura ya jibera bea wanda kuti pataka zosara kunorara kuti vana wakango enda kunorara kaska urara notikuwa kuchinaya. Then tese chibatango cha okay fine kazimu eno norara since being inside was the probably the safest way. Saka tanorara then around 10, I think it was around 10:15 to 10:30. Though on my side, ndopa kawa ya akiti mtu akiti say, kudomitori vamwe vana watrip wa mafomu hani. Vana watrip wa nini? Nda mapinda matombo, miti, zakango wanda. Saka ndopa ndatoto one of these lights no last for quite a long time, kana kusina magets. Saka ndora wenye nyoti mwe na rose kutuwa titu kwanse kuona na uti to kwanse kubita na sei iko kudomitori kwacho. So I stayed the headmaster vatato buda chese master tiki manjira kuenda kudomitori. Along the way vatato sangana na bedi master waru kutuwa manja ine light kutuwa titu kwa fodin kubatran. So as we rushed to the dormitory kushuwa dormitory vanawese wapa nze and it was still raining. Ndo patakapi na mdomitori. Then this other side, the Daka says, the Sakwaka can go Zaramvura. The dormitory is divided by a wall. That wall makes a foot in my trunk in Pamsoro, the show. So, but I got it to the other side, Raj. But I don't know, I'm dormitory. It was almost like Ivore se Matombo, Mamma Macho, Associate Matombacha Bakupi, since Uncle Uru Sigu. I can go Zaram dormitory and, vana wangu wakutoziwana kuti hizo atrep kandiyani on this end kwa kwine wana angatosha ya kuda then in this section ya dormitory papa ine wana angachiri mpenyo angachide zirote sewe muti batire. Na paangari pacho paishi zoto ya muti batire papa ino mumwe ndo papa ina angi munashe jena takatozo discover later on kutindi munashe ndo paangari. So pandaka shika inini papa na wamwe sewe wangu watu wepo. Waka mira panga hari paishe zote wee mundi batire. Pati uyu ndi doneo haide zote wee mundi batire doneo mashawa. Ndiye angaka tikiru wanichi ni wo. Wo yacho it was like woya ngeya pushwa ye dormitory. Jango simke daenda kuna bi kuna mutikira hiye sasa anga sacha kwa nisi kumuva kubapa ndari kubapa. So anga katipa sasa kuti pa ripke japa ndopa anga katikiri. Then makumbo ake eza kafarwa ni madaka ni wo. Then from waistline yake chest yese yanga kafarwa ni madaka. Saka pinika limited space ke kuti maikwansa kuti mnongo seza kuti mkwansi kumubudita ipapo. So we had limited resources also in terms of like it's like oh you trade the choice more than me. In the other tuma we were now team and now we maintenance office are ready to be sando, make an axo, both axo died out to check a basic bed and get from solo packing and ticket like with youngers and ticket. I say, younger from solo packers now in ticket, but Roger was in the Raga Pindan base, my game only. So we wanted to free up the scene here basically with the ticket checker. Put a food more space to work on. Did you not think of this as a way? So, did she, but our people are actually say, achieve one word, but do the misdemeanor to buy a checker. But checker, Ichibayaba, then we had a little bit of space to work on. But then Mananga Gavar, one in Madaga, Madaga, I need Sapaguti, Kana Achinga, Ashika Paninga, Ashika, even when I took at Dagato Chika Madaga, Momomo, Ashika, Momoma Bium. Uga kutika wadai so mburaya yonongo atika ichita kutu jike ya beto wange ya dread yo sara rageta se ifuracho rageta wanga rakuto uoma so ndo zwa zaitika anga hari iye sa that masi vya nge kumtikira so danga suga chakwa nsudi kufema sa kufema sa that at the time zaito mbode zirato se chimbodi pae mvura
ee vachi zazo
hello
ndaanchi kumro ndombo kubata for 2 seconds ditore mtere and then nisha toka ni mope za nyaya chandis.
It's okay.
All right. Oh, Zulega Ndaba Liyamuza, umnumzana. Ulenon Chizaza is one of the teachers ngale St. Charles Luanga Secondary School. Yakhasisa everything that they had to go through. Lapo ba bekijimili mpilo ya abo vele ngempela. Kuthi bavuke ekuseni bavuswa ngama students abo. Besithi, umnumzana izinto azimanga kuhle. Hai, hoti ngatum laleli, ngatutore mtereri, tinzu wauti iyo varulu tichi, nenye ya tinayo mkango nasi. Mtereri, mtereri, aliparu nare ndiani?
Uchepo Njela.
Mbano kulumayo?
Uchepo Njela.
Iyo, nge lupi ndep numza? Oh, Uchepo. Nchovinu njani?
Uchepo Njela, Uchepo Njela.
Oh, Njela.
Yes, bo ngisakwenzela.
Oho, mnumzana Ndlela unjani?
Hayi ngaphila ngathi njani khona hapo eAmerica.
Hayi thina siphilile kodwa siyakhala izinto azimanga kuhle ngale manicalent.
Yes, ya, nathi sikhala labo, sibili mina ngifuna ngapha eBulawayo but ekusalayo sonke singamaZimbabwe sithinana manje lokho ngale kwabalahlekeleyo. Labona labo abalokuthetha abanye bawo siyathemba ukuthi hayi bazabathola bengendlela e-right.
Bayasho phela ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu, so you grow as a community.
Ye. La khonoko okusogasika sikhambanye sekuzwayo eSouth Africa ngabuthi sebeqale ukufuna ukuvusa indaba zemisindo ngapha sithi hayi abazange ukuthi bephole mani bakithi singama-Africans sonke.
So awungitshele-ke mnumzana Ndlela ukuthi wena ubona ngani uhulumende is doing everything in their power na ukusiza abantu abasemanikaland?
Hayi, abahulumende lokho asikubone ukuthi khona kwenzayo sibele kuqakathekileyo. Yes, uyabe kwenza two ama-donor avela ngaphandle because siyakwazile uhulumende ukuthi nawe ezimisele kwenze lokhu. Nga elisimith wamuva abantu from laphana abasayendele elinjani. Ababona ukuthi asizekufinyelele khona izulu lesitepo leli. But okusalayo sizwile futhi lamhlanje kuyizona abhengezwa khona ku-radio Zimbabwe kukhuluma ukuthi ukhona usovuka sebandlula abantu ngale kuthi abantu be-MDC amelanga bephiwe izinto lazi kulalaba babeyakha izindlu ngezina zedaka amelanga bephiwe lutho kumele kuphiwe abantu abayakha izindlu ngezina ezesamende kuphela. So kuyabe kuyizinto ezinjani njani ezabazenzayo. So sidabayekele ukubandlula abantu khona ngaphenzele zasuku zabo. Sibe sikuzenceda abantu abathibhekileyo ngale akungakhethwani ukuthi balungu angathi lungu angathi akusize wonke umuntu owele ingozi leyo nothi ukuthi benze kanjani.
Andlela siyakuzwa amazwi okugcina mnumzana, ngicela unikeze imuli ezilahlekelwe isihlobo amazwi enduduzo.
hayi kunaba abalahlekelwe izihlobo ngithi hayi uNkulunkulu uyayazi indlela athatha ngayo abantu, ngeke siyidade na singathola ukuthi mhlawumbe ikwenza kwakhe indlela athatha ngayo abantu, but okusalayo sikhala labo ababekezele bonke nabangabonakaliwe bazabonakala bekele endlela ezi-right. Hhayi sikhala sindawonye asibabandluli hhayi
ndlela. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelwa mnumzane.
Hayi namibonge kakhulu ngokumvolela.
Zimbabwe muhle, nangu Tsepo Ndlela uyasho ukuthi hayi sikhala ndawonye lana abantu abasemani calendar anzithi ukutshema pamwe chete sezizwalo zeZimbabwe. Ndirikunzwa zvekare kuti tine umwe muteereri silo munye mulaleli. We have another call ecingweni. Zimbabwe is holding and standing together on this one. Ari pano nari ndiani apo?
Moses Masabana.
Moses ani?
Masabana.
Va Masabana, zviri kufamba here mukoma?
Zviribo.
Muri kupi kwacho kwamuriwo?
Ndiri kumani Kaland.
Aha, muri kumani Kaland? Ndimi kamuri panyaya yena. Tiudzei kwaka kuti chii chiri kutambika, zvinhu zviri kufamba zvakadiko kumani Kaland kwamuriwo?
Zvinhu zvida zviri kufamba zvakanaka, zviri special paningi. Pakugoverwana zvinhu apa zvichigova zvakanaka, zviri kupindwa pati mukati.
Saka hamusi kuwana chikafu?
Hatisi kuchiwana, zvinenge zvotarisana kuti ndinganokodzera uyo akodzera.
Asi nezuro wani takanzwawo MP achipinda muchirongwa achiti hanzi zvinhu zvakagadziriswa. Hanzi nyaya yezvechokwadi yepoliticization yechikafu yakatanga, asi after vairaisa nyaya yacho kunopana pastudio 7 nemaondero avo hurumende yakateerera zvinhu zvakuda kuchinja.
Zviri kuti dzimwe area zviri kufamba zvakanaka, dzimwe area havanetauri.
Asi kwamuri hachikafu hatisati tatanga kusvika.
Betiri hatina zvatakataura, takatobvako nezuro totoona mazita akutotekatika zvekuyeresana mazita zvaya, saka utozomboona kuti chakamira sei chakadikwa.
Saka mukoma, chindiudzaiwo kuti besides kupiwawo mvura nechikafu, chii chimwe chiri kudikana kwamuriko?
Hakunoku zvingatodiwa kuno kwedu kuchipinge kunoko, kwaitode kutobatsirwa zvakaita soto chikafu. Because mvura yakauya kunoko yakaparadza chibage nekungoparadza dzinza, hakuna muvanhu vakafa zvako kuarea yedu kunoku, but chikafu tedu chakaparara.
At least hakuna munhu akara.
Aiwa,
tinotenda zvikuru vaMoses nekupinda muchirongwa.
Thank you very well.
Nangu Moses Zimbabwe muhle uyasho ukuthi yena ukhona in the center of it all eMani Kaland, ukuthi hayi lokhu uyazi kule nto ephume esanduphuma ukuthi i-aid ephumayo that people are giving is being politicized. Uyasho ukuthi hayi ngombono wakhe lokho kukhanya ngani kuliqiniso ngenxa yokuthi ukudla akukafiki kibo, kodwa laba abasekela ibandlela ibusayo, ibandlela ezanu PF, wonke umuntu uthi nxa uyadla uyamangala ukuthi kanti how is this happening. Hai, regai tidzokere kuna vachizaza. Vachizaza muchiripo here parunare apo? Vachizaza muripo here parunare? Andisi kuziva hangu kuti is my first guest still on the line?
Hello, I'm still on the line.
Aha, Vachizaza, thank you so much. Chienderei mberi henyu baba nenyaya yenyu yamuchitsanangurira kuti zvinhu zvakafamba zvakadi.
Yeah, so ndachiti it was when we discovered mwana akatsikirwa newo, that's when we looked for a hammer, then a hammer ichinge yazouya vatatanga kumbotema-tema tichifunga kuti maybe tikatemawo iyeye, tikakwanisa kuti timbobvise imwe masi yacho ipawo iyoyo inokwanisa kudi kumuvha po zyanga ikatsikirira chi like pawestline pakapa. So pakutema toona kuti zviri kuramba, then potomboyawo mamwe mabig boys mafom fours omboedza kudabatsira kuipusha zvazvichiramba. So mabig boys vana Romeo vana Shingi vese they came, but nemateachers mamwewo anga ari on attachment. So it was almost like everyone anga akungoti let's work on this kuti zviite sei akwanise kubuda. So it was after nearly 1.5 or if not 2 hours patakazokwanisa kunge takwanisa kutema nearly half of the wall, then having to use my big boys acho ese kuti va move woye kango move a little bit yet anokwanisa kuita free up makumbo ake angakatsikirwa neparty west yake so takazokwanisa kuti tatema uya chee tibva takwanisa kudii kumubudisa bva tatomisa pamusoro then we also had to identify kuti imwe bhodha yanga iri padhuze naye ndiani nemun'anga mumwe wacho angakaita zvekutemwa musoro newindowindo rakaita zvekurohwa nedombo bharango nomurova straight ramutema musoro zvekuti aitoona kuti anga angangotongofira on the spot papasina kana anything chete aikwanisa kuita so tangokwanisa kumubvisa paanga akatsikirwa bhatamisa futi pachi pamusoro ipapo then mumwe wacho anga ari padhuze nadaniel watakakwanisa kusevha takazongoti ngatimirire kuite light tizokwanisa kudi kumubvisa so takazongonoti vana vese bosi hatisi kuziva manheru kwa kusingaoneki kwezeki chii chaitika so tatoda kumira kuti kutochene kuti tione kuti chii chaitika so vatati vana vese tichimbobudai madomitories tombonorara kumaclasses mafomu ani ese matranga avo mabhedzi avo ese sinzi anga adistroya mudomitori mavo vatango tingachisheya chichiendai munosheya nemafomu 2, 3, and 4 saka pawakanosheya kwakurara kwauzomuka makuseni that's when we discovered kuti pange paitika yakaita selandslide yakanodonhera pamusoro pedining ndayapwanya dining rese ndayamuvha nerabo yacho yese chinobora padomitory ndo yakapinda kuti zosangana nezvatakasangana nazvo husiku yemusi wefriday woyo
wow saka chindiudzaiwo tanzwa Dr. Fazana Naim vachiti aiwa vakatarisira kubatsirai imi sezvo just based on what you've described right now it's very gruesome it's very scary I can only imagine what a form 1 form 2 has to go through to process everything that they've experienced and everything they've seen vamwe like you said vakaona shamwari dzavo dzichishaya based on the incident muri kugamuchira here chirongwa chavo ichi whereby they're saying vada kuya kuchikoro kwenyu vopa free counseling kwamuri imi mateachers kune vabereki uyezve mastudents enyu
program yekuti munhu wese anga achibatsirwa I think it would be very beneficial to everyone especially vana vakaita go through that experience especially having to spend the Saturday futi vari pachikoro without having received any help then part of Sunday until 4 o'clock when we told kuti chiendai munofamba netsoka muende munozobatsirwa kuti paskyline unfortunately they didn't receive the help but azongorara futi mugomo imomo tozobuda muse Monday so that those days ese tumeiramba ichiwedzera and even also to the other teachers there were points like when he says ngatirambe timira help amwa kuti aiyo vangatichizvitsvagirei our own source of help saka we would find kuti those disagreements in terms of like what to do next tisati tawana help yanga yapato tsuma yanga yaexperienza munhu ari kuti ari kuchikoro so I would actually feel kuti any at this moment any help inokwanisa kubetsera vana mateachers and everyone who was within the school premises I think would be required and is also beneficial to everyone.
Pane umwe muteereri ndiri kutoverenga mamessage edu paFacebook page apa paVOA Studio 7 vaechizaza ari kuti kwamuri hanzi zita rakanonzi Sibosi Siwe Moyo ari kuti I can't hold my tears hanzi I salute the teachers and the students. My second view I think is that it's a national disaster hanzi munhu wese everyone must help those affected hazvina basa kuti uri webato ripi MDC Zanu kana kuti chii hanzi hazvibatsire hanzi zviri kuitika izvi hanzi nechindevere bva vati loku kubuhlungu zvinorwadza zvikuru hanzi aiwa tofanira kubatana nenguva dzino idzi munoti chii nemazwi aya amuzvare moyo
anonge achipanguva yakadaro anenge achichema neni ende vanenge vakatarisirawo kuti munhu wese anga achikwanisa kuwana hope nokuti nguva yacho yanga iri nguva yanga yakaoma hope yatainganya kutongoda after that experience was kuti vana vese dai vakakwanisa kuwana hope iyoyo nekuti vamwe venenge yanga yekuti sei munhu anichagoni kudzokera kuchikoro ikoko especially pakadonha gomo racho pakatosara mamwe matombo akahinya yekuti at any time maybe kuita mhepo yakawandisa kana rukukana rikatsvedza rinodonha futi zvichidzokera kunopedzisa kana kumabhildingi mamwe acho asara akatyamira So Europe is needed. What is already on the ground is it is fear in Munirana, and also maybe when that Europe comes. And you know, they changed the way the school was before. They changed the foot even in some aspects of the building. That previous picture and that part of the mountain, I think it's not going to be a bad thing.
All right, regain to Batsi Paramromo, Vachizaza, Tukzoka, in 2 seconds, and it regain to Romum Tenet.
Yes.
Yes, Ojalu Solomon, Lalili Ekwing, when it, no mum terere, we have another caller, Ushelo D Connection, Lilami Umaikove, Lamshanje, we're talking about Tropical Cyclone Idai. Aruparu Nariapo, Ndian. Mbano connecting when it? Hello?
Hello? Mike Marange.
Oh, Vamarange Magadi, and you? Kumpumalanga uko. Saka mkuo manyairimo imdutu mpengo iraga shika rika itamadiru wa Georgina kumanika lenduko rika kanganisa upengyo wanu wakawanda. Hanzi urumende rukutu kwafa wanu 172, hanzi 99 havasku wakavigwa, and then kune wangu 327 hapa wana havasku ziauti vachiru wapenyo ere, havasku wapenyo ere, ndepi imuno tichi ini mazwa. Alright, Vamarange, ma phone inenge yakunetsa iyi. Asi takunzwa zvakanaka, mapinda muchirongwa tinotenda zvikuru nemazvo enyu.
Thank you,
Mama. Zuruka ndaba longo munomzana Umarange. Yena uthe ngena uhlelo wathi hayi ngifuna uthinta le ndaba eyokuthi abantu anawo politicizing ukudla ngale manika lento ukuthi nxa ungumuntu wezanu PF uthola ithuba lokuhlafuna, but if you support anyone else ukudla dololo, hayi uthi that is a no, should stop happening immediately. Uphinde wathi hayi njengezizalwane zeZimbabwe, the saying goes on, umuntu ngumuntu ngabantu, kuthiwa hayi let's unite together and help each other njengezizalwane zeZimbabwe. Whilst on the same topic, Zimbabwe Muhle, about uniting njengezizalwane zeZimbabwe, I just wanted to mention ukuthi yona iGoFundMe eyaqalwa ngumnumzana uFreeman Chari lapha eMelika has hit over $80,000. 80,000. Ziyawa. Nangu Freeman Chari, shout out to Zimbabweans abaphile emazweni, ikakhulukazi laba who have donated to this $80,000. We look forward to seeing what is a season of Antunganjani ngale emanikalet. Asi ngati zokere kuna teacher kuna mfundisi vachizaza. Vachizaza mchiripo eripa nari. Vachi zaza.
Hello, ndichiripo.
Oho, right, good. Saka tachitaura nenyaya ye counseling. You know, zvinotyisa zvakaitika uko, and you mentioned kuti, you know, you're excited by the program itself. However, do you not find it scary that a lot of you, you yourself included, have to go back to the scene whereby you experience this traumatic event? Some of them have to go back to study there. Is that not scary?
Yeah, it is. Actually, I was at school today. I had to collect some items. But at the same time, it was also an opportunity to go there now, not as a victim as it was when I was there when this happened. But now, on another side of being a survivor and seeing the extent to which the damage did go. So, yeah, even if I was there, you could actually... What is the scariest part now is those rocks which are still hanging on the mountain, which at any time can actually fall. Otherwise, looking ahead, if all the counseling takes place, if there's an effort to rebuild the school, to change some structures within the school, I don't think it will remain that scariest place, but rather it will be a good environment to work within, and at the same time look forward to helping our students even further. I think St. Charles, as it is, what gives us hope as teachers, what makes us want to go back is our history. Our history, we have been a school, a very small school, and as a small school, the students that we have taken from to start Form 1 up to Form 4 are not probably the brightest of students as taken by other schools. Mm-hmm. What we have actually done is we were taking students with double-digit units at grade 7 and trying to change them. And at the same time, it is our spiritual education, being a Roman Catholic school, that has actually helped us to build a student who will be accepted in society, a student who also has a good academic pass rate. So that alone is a history and a heritage that I feel must be preserved, but it can only be preserved when the teachers, the best minds who have been there to help these students would remain at the school.
All right, regain the kubate mromo. One more time, Vachizaza, Litoro Mwomtereri, and then I'll come back to you, Andes.
Okay.
Ngiyezwa ukuthi sinomlaleli ecingweni kodwa ungale kwele Botswana. Dumelang, dumelang papa, okay?
Botswana.
Ke mango o teng ko foneng.
Ke teng Botswana ke jita.
Eh Victor, okay, putwaka.
Eh ke teng ko Botswana.
Eh Victor, wa bua si ndebele mara o batlobwa ka sona.
Ke batlobwa ka sona.
All right Victor, magadi enyu kwa muri ku Botswana ko.
Botswana kuri nanefu.
Nyaya iri mugango mainzwa dutu mpengo iri rakasvika rikanoita madirwa Georgina uku kuManicaland rikakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda. Hurumende iri kuti kwashaya vanhu 172, hanzi so far kune 99 vakavigwa, asi 327 vari missing havanhu havasi kuziva kuti vari kupi. Imunotii nazvo izvozvo?
Zvakaoma. Chokutanga tinokutenda imi munotipa zvetinoita zvechokwadi. Ndo chakanyanya kukosha zvikuru sasa. Nhau dzechokwadi. Zvinorwadza, tiri kuchema navo chaizvo. Nokuti kune dzimwe hama dzedu dzitorikowo dzakaparara. Saka tati tichikumbira kuti panyaya dzerubatsiro, shuwa tinochema vanhu kuZimbabwe kuti ngatizame nepatinogona napo kuti kana chiri pakava nenyore kupe kuti pane zvinoda kuitika, kutongozvibvisa pachavo, nokuti hurumende yedu chaichai haina power, haina kana simba, haina kana heopi, haina rubatsiro kutaura chokwadi. Yati kuvadza kubva taneta nehurumende yedu. Saka izvozvo tatichikumbira kuti pane une ainacho ari kubatsira hama dzedu dzakawirwa nedutu mupengo iri, tatichikumbira kuti tapindire mapasta, vafundisi vedzikereke vechechi, pamarenyaya dzerubatiro rwechikafu nehembe, kuti vapindire vanyatsokuona kuti ani nani wagona kuchiwana nekuti hurumende yedu chai chaiyoka ine zvinhu zvipakuto taurwa kupinda mapati pangapinda pati pamunhu washaigirwa panopinda pati yerudzi vakomana pakaoma taikumbira kuti pati imbosuduka mchana papinde vanhu vechechi vechechi chiwa chiwa ende vechechi vacho dai pakuri kufunga kwangu ini paipinda vanhu vechechi vamwari vane zvinhu zvavo vasina ruoko rwokuti hanasi hembe yangu ipfupi saka yatorebera pano pakaoma wokumana vechechi shuwa taikumbira kuti vapinde vagone kubatsira vanhu vagone kuwanisa chikafu vagone kuwanisa zvese zvinogona kunge zvichiwanika nokuti hurumende yedu ndeyekunye bhajeti sakunotaura fiwo iriko hakuna nefiwo iriko saka ipapapo tinotenda nezvamunotiitira zvokuti vakomana pakaoma apa ngatipinze chechi mberi ngatisatombopinza kana munhu umwewo pati mberi
koma NGO hamusida kuti vapindewo futi pachirongwa
kana vakapinda zvavo vane nokuti chezvinoita kuti takutonza kuti nezvipolitics ndeyakuti yakutosenza kureva kuti havachitori vatonyimwa simba vatobviswa papavo
Alright, Zita, thank you so much. Nekupinda muchirongwa kelebuka ntate. Thank you so much, Nyabonga.
Ivenani Nyabonga kakuru. Tinotenda zvikuru sano kuti hapana zvimwe zvatinganzwa kana mukasaiti taurisa. Nokuti chirongwa chitakachiteerera kare, tatova nemakore chariwa ikona kutamba. Tichiteerera takavanda.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekutitsigira vazita.
Tangi kelebuka tata.
Zuluka daba nangu Zita uyashuthi hayi ngombono wakhe it's time ukuthi ichurch la ingenele kuthiwa ama NGO njalo abantu who belong to different political parties cha don't handle E8 ebuyayo kuthiwa let's give it to the churches let the churches be the ones responsible for distributing uphinde wathi I Zimbabwe omuhle I'm pleading please if you can help hi use everything you can to help. Hayi lithini ngalokho kukhona asambene emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele ngibona ukuthi kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho Sipho siyaphila thina wena unjani umsunduzo uthi watching from Jersey or Artambo Airport uyakaya Indlovu where are you going uyapi nangu uTshibale uthi hello unjani Tshibale nangu uThabani Ngwenya uthi volume low hayi ngilethemba ukuthi sebe kulungisile let me know if the volume is still a problem uThandi Ncube uthi kunzima it's like watching a movie ngempela if you heard its description eka mnumzana uLennon hayi izinto azimanga kuhle ngale Manicaland ngathi wone ukuthi vanhu arikuthi chiko pa VOA Studio 7 kukhasi lethu ele VOA Studio 7 KM Kundla uthi Vazitha sadly this is the first time that ZANU PF seizes the opportunity and offer them everything is about gaining mileage and campaigning even in the citizens misery uzivana imavunga uthi hello watching nice studio 7 nice to be here nice to be truthful zivana tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa ngike ngabalumlaizelo kasibusisiwe but we'll read it one more time uthi I count all my tears I salute the teachers and the students my second view I think that this is a national disaster everyone must get help all those who are affected ukuthi owe MDC or ZANU PF ngeke kusize uthi kubuhlungu it's very sad how those who have power treat people God is watching them from a distance. UFaith Cutler uthi politicization of food is immoral. Why is ZANU PF doing this? UGatsheni uthi hello guide Ndlovu Gatsheni watching from Zimbabwe Bulawayo kontuthu zethunqa. Welcome. Thank you so much. Ungena kuhlelo wonke umuntu ongenileyo. Please keep faka nama likes, keep writing your comments. Faka nama nombolo ukuze sithinte lingenelane kuhlelo njalo lingakhohlwa iphela to press the share button. Right. Wothi ngibuyele ku guest wami umnumzana uLennon Chizaza. Ba Chizaza mchiripo here parinare. Mkoma Lennon mchiripo here parinare apo.
Mchiripo hello.
Aha. Ai vanhu varikuchema nemi varikuchema pamwe chete nemi varikuti aiwa. God be with you all. Muri kufara nazvo izvozvo.
Ya tinongofadza ndeje kuti munhu wese panguva yakadai so ari kubatirana nesu nemagariro takaita kuchimanimani nekufamba kwatakaita nevana zvinopawo simba kuti urambe uchitarisira mune ramangwana, nekutiwo kana pachinge pazoitikawo zvimwe zvakadaro unozwawo shungu dzekuda kubatsirawo vamwe vanenge vakasangana nenjodzi.
Ivo vana, how are they reacting to everything that's happening? I mean, this is all happened so quickly in such a short space. I can only imagine being, what, 13, 14, 15, having to experience such a traumatic event. I can only imagine how there's a lack of words to explain what would go through my head. Vana Ava, how are they reacting to everything?
Actually, what happened is we then did a follow-up after Tava Ende Sakumba on a Wednesday. Then last Saturday, we are Pure. Takazoita counseling yatakaita, I'm sure you could have watched it. It was a Facebook Live Nana Community Radio. It was a good experience. Kune isusu ma teacher, then kuno vana nemaparents vakakwanisa kuuya nekutiwo takwanisawo kuvabatsira mune zvakawanda in terms of like pfungwa kana kuti kufunga ndokwa kune unoti kwakwanyanya sai nekende kuti tatangokurudzirana kuti maaccidents anowanikwa and it was a natural disaster isina kunzi yakonzerwa nanhingi. Unokwanisa kunongedzera ruoko kuti iwewe ndiwakonzeresa zvakati, and also the extent of the disaster yakanoreva vanhu vakawanda kumaareas anakopa munanangangu. Saka takuzovaonesa kuti ndozvakaitika, and also pane mamwewo maaccidents ekuti like nekuti kutyoro kwanzi kwaitika njodzi yakadaro taida kungozoenzasa nekuti kunoitika maaccidents akawandisa. Unogona kuti nhasi manzo vati kwaitika a bus accident, but vanhu vanoregedza here kukwira bhazi vachienda kwanofanira kunge vachienda kana kuti zvino vachisu chikoro chedu chatanga kuwirwa nenjodzi tinotombonzwa mamwe maschools kunzi wakawirwa nenjodzi, if I remember very well kunana Regina Chely. So all these examples were being given such that zvanga zvakukwanisa kuvaonesawo vana nekuvasimbisawo kwamafungiro awo. Ivo even majority vanga kutoti dei zvaikwanisika tachingoti pachikoro pangogadzirwe zvii zvamurotarisa kuti zvigadzirwe zvese vachitaurawo, kana zvinge zvagadzirwa thenoita sei vanokwanisa kudzoka kuchikoro. Ndo maonero endakazviita. Saka vana vari kusimbisana vari pachavo vega plus wo takazokumbirawo help yemacounsellors anga aripo from Childline then also psychologist from Annex vese on the ground vachibatsira vana vakakwanisa kuattenda that counseling session musi wesaturday.
All right, my last question to you, nokuti nguva dzatodyana takutosvika kumagumo echirongwa, is what's the way forward with regards to these children's education?
I think the way forward, given the extent of the damage yakaitika kuchikoro and also probably my roads that are inaccessible, I think the way forward could be in the event yekuti kunenge kwatadza kuvhurwa. I think panonga pakutongogarwa mameetings of which I understand kuti patombogarwa mamwe mameetings to try and see kuti vana kana kuri kuchikoro kwatadza kuvhurwa the boarding facility maday scholars angakwanisa kuuyawo here, then vovona kuti vamwe vana vanokwanisa kuvaisa macatholic schools api anokwanisa kuvatora kuti vachiziva kuti ndo vana vakabva kuSt Charles kuchikoro kwavo ndo dambudziko ravasangana nawo. But at the same time St Charles inosevha a big community yemutia area, even mamwe vana vanobva kuna Nachimanimani. It won't be good kuti zvinzi chikoro chavharwa so vana vanoshayika kuenda kunodzidza. I would have preferred the scenario whereby panoitwawo that kind of support to the school, madonations evarongoitwawo nevamwe zvaitwawo futi pachikoro bose tikatarisa zvanhasi kuti munhu avana chikafu avana hembe kora mangwana remwana anogara miere yemomomo akuda kuenda because if you notice madistance anotravelwa nevana mumakomo ende munorwadza apa ndopadhuze hazvizobude zvakanaka in terms of like a better and effective education kuvana. So prefer scenario whereby the school vanhu vanokwanisa kuibatsirawo kuti iite look into the future irambe ichioperator zvii zviri kudiwa pachikoro, kuvaka that dormitory rakapwanya iroro, kuvaka dining, kuda kugadzirwa futi water reticulation system because mazities izvozvo zvii pandasvika paground nhasi ndaona kuti pachikoro hapana mvura.
Nguva ndiyo yadyanana zvandichaita ndichakufonerai and then toendera mberi nehukuru kweri so that vanoteerera paradio will get an opportunity to hear more. Handisi,
thank you very much.
Thank you so much. Nangu Lennon Chizaza, he's one of the teachers at one of the affected schools. Kodwa ndiri kunzwa kuti tine muteereri, our last call of the program ari parunhare. Ndiani Mapinda Muchirongwa, uhlelo The Connection lilamiwo Mike Hove.
Makadiko vaMike Hove.
Ndiri kufara. Ari parunhare apo, ndiani?
ndinoera.
Vadoera, muri kupi kwacho? Muri kufonera muri kupi?
Kumanika rendi kwa Mtasa.
Aha, aha. Saka ndimi kamakato kanganiswa upenyu na cyclone Idayo.
Ah, kwedu hedu haina kusika asi tine kushushikana nezvakaitwa nehurumende. Tekutanga hurumende yakaendesa manpower shoma kuchimani mani nechipinge. Vaifana kuendesa masoja akawanda nemapurisa kuti vakurumidze kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko. Heni chechipiri kubva musi waitika taona idzodzo. National Broadcasting Station ZBC. They behaved as if it was business as usual. Waifana onga wakenda pa forefront yekureza awareness kuti kune zvinhu zvaitika kuchibani mani. And they continued in a normal programs awo ezvinonzi munyika hamuna zvaitika. Ndo mashoko angu chete iwaya.
Asi ne muchiripo here parinari apo?
Ndiripo.
Oh, muri kufara here sezvo zvizvara zveZimbabwe zvinogara mumanyika akasiyana siyana vanhu vakawanda vari kutumira mari, vamwe vari kutumira nhumbi, vamwe vari kutumira chikafu, vari ku South Africa vari kutumira chikafu, nhumbi uye zvemvura, vari kuno ku America vakatoraisa mari inodarika ma $80,000 aya ma USA aya kwete ma RTGS. Muri kufara here nema attempts ezvizvara zveZimbabwe kubatsira vanhu vari kuManicaland vakarohwa na cyclone Idai?
Ya, izvozvo tiri kufara chaizvo kuti vari kubatsira vanhu vari kumusha. Anyway, expect government to do more than that. Hurumende inofanira kuita zvakapfuura izvozvo zvekuitwa nemadiaspora.
Alright, vadowera nguva ndiyo yadyanana. Thank you so much nekupinda muchirongwa baba. Nangu dowera, he's in Manicaland, goto ute, mina ngithintwanga. Isikhathi tu Zimbabwe omuhle, goto as usual, before we wrap up, mina ngiyazithanda ingoma zami. Namhlanje njengoba we're all talking about tropical cyclone Idai, ngile ngoma that I'm looking to play for you all. As we head off to the end of the program, I like to end our program with some music. So namhlanje kuhlelo, I give the platform to a young Zimbabwean artist. His name is Gift Mahlupeko. Yenu Gift, he sang a song titled Cyclone Idai. Hanzi wa paradza musha wedu. Producer, bashaya ngale ngoma, Azish.
Mani no chema, Jehovah Marita Padara. Nyangwe chipinge no chema, Jehovah Marita Padara.
Pakauya dutu rine mvura, rokuparadza misha yedu. Pakauya dutu rine mvura, rokuparadza zvifuwo. Rokuuya dutu raityisa, rokuparadza hama dzedu. Hama dzakaparara varumewe. Vanhu kuparara semhuka, zvinhu zvakapera varumewe. Semazuva ano, mari pindirai pakadai, Ishe pindiraivo pakadai. Matibaya pamoyo, nefumo rinorwadza. Hama tabaiwa pamoyo, nefumo rinorwadza. Asi yatirasa tariro. Atirasa tariro.
Nangu Gift Mahlupeko hanzi Cyclone Idai waparadza musha wedu. Zimbabwe omuhle tasvika kumagumo echirongwa. Aiwa, mapinda ngatiende kune mapeji edu tuone kuti muri kuti chii ndiverengawo macomments ndisati ndatsimuka panapa came kunda ari kuti our situation is very abnormal izvozvi they are busy stealing whatever is left from the government coffers whilst the tension is focused on the disaster these people are shameless apa ndiri kuonawo ari kutaura nezvehurumende apa Faith Cutler ari kuti in a normal country this would backfire but they are taking advantage of Zimbabwe's naivety who do not see this as a national disaster which is affecting people vanhu havasi kufara zvichukwadi came kundla abva ati vazita sadly this is the time that ZANU PF seizes the opportunity and for them everything is about gaining mileage campaigning even in the citizens expense kwanelo kwanamhla uhlelo the connection lilami uMike Hove asixoxeni ngikhona kutwitter njalo kuinstagram at BigMike3 thank you so much wapinda muchirongwa anokuonekai nemufaro ndine wenyu Mike Hove let's meet same time same place next week